Yes, I can confirm with the Zimbabwe Society kukwekwe ku Global Phonics. Ngodi yone masaidzi maviri kunonzi kuzesa nekunonzi kuglobal phonics. Kuglobal phonics ndokwaitika taona iyoyo. Chaitika nechekuti zvandiri kuwana kwaitwa inonzi mud blast. Mud blast iyoyo ndoyakonzera landslide. Ngodi uchibva wadhirika wakafarira vanhu. Zvadaro by 5 PM kune 7 bodies dzaretrivhiwa kubva underground.
Tinonzwa kuti mugodhi uyu wakanga wavharwa makore akati wandei adarika nenyaya yekuti wanga usina kugadzikana. Ndiani anga achiushandisa pari zvino?
Mugodhi iwoyo wanga wambovharwa because mugodhi wanga wagara uri dangerous. Mamainirwo aaitiwa wanga asiri safe kambovhariwa. But iye zvino kuti nditaure kuti ndiani chaibva chandoziva nechekuti mugodhi uyu uri kuraniwa nemapolitical big wigs. Ndovari kugurana mugodhi uyo as we speak.
Pane vapona vari kutiwo here vane huwandu hwevanhu vangadai vanga vari pasi nokuti tiri kumbonzwa vamwe vari kuti vanosvika 20 vamwe vari kuti vanodarika.
Ya, nhamba chaiyo chahatisati tava nenhamba iri correct. Information yacho kana kuti iwani izvozvi vanhu vanototya kana kutaura. Unotozowana munhu ane zvivindi mumwe andatozofonera anoshanda pamugodhi pao ndiyazonotaura but ndicharamba chingotsvaka information ndinyatowana the exact number at the moment. Information endinayo ndiyandawana iyo hatisati ane nhamba chaiyo.
Munoti iwo nenyaya yekuti migodhi inenge yambonzi yavharwa nekuti haina kugadzikana vanhu vari kuzoramba vachishanda imomo.
Chiri nyaya yekukonzera maizi ndechekuti vanhu vakapinda vasina ruzivo rwakakwana. Kana tichimaina mugodhi pane atinosiya anonzi mapillars. Mapillars ndoanenge akabata mugodhi kuti usadonha but mapillars iwo anenge ane goridhi rakawanda saka goridhi kana ropera vanhu vaya vanopinda votanga kurova mapillars iwayo anowandi vakatsigira mugodhi saka mukarova mapillars aya mugodhi unobva wadhirikira ndozviri kukonzera kuti mugodhi idii idhirike nekuti pakunyanya kuti vachikorokoza.